kwechi chaitika murunyararo rukuru panga paine mazana nemazana akazamirana nevanhu mubhangeti auya pamba pacho vanhu vakaungana vanhu vakabva tikaenda kuchechi tikabva kuchechi tikaenda kumakuva ebhangeti panga paine vanhu vakawanda vakapfeka nguo dzemubhisi vachiimba dzimbo dzemubhisi vakazotaurwawo zvakare nevakuru vemusangano vanosanganisira National Organizing Secretary Engineer Elias Vice President vatokozani.
Tinoona kuti vabaka cheza munhu akaurayiwa kana kuti akafa nenzira isina kutsarukana. Izvi hazvina kutyisa here vagari vemubhangeti kuuya kunoviga mumwe wavo?
Ndingati vagari vemubhangeti vakarwadziwa zvikuru asi havana kuratidza kutya, nekuti unofanira kuziva kuti mubhangeti ruzinda nevanhu vanotsigira mubhisi, nokuti vanhu vanga vakapfeka nguo dzavo vasina kana kutya, asi vachiratidza zvavo kurwadziwa zvikuru. Asi vauya varuzhinji rwakotonoka kuuya kuzochema baka cheza.
Panga painewo here mapurisa kana nhengo dzevasori vangange vanga vachisorawo zvava zvichiitika?
Vasori havashaitika, pane vazhinji vanga varimo vanga vakapfekawo mbatya dzavo, Land Rover emapurisa anedzo nhamba dzisina kunyorwa anga aripo. Kwozotiwo mapurisa atombosunga provincial youth chairperson anonzi vakonsiri yachinanzvaana nadistrict youth chairman anonzi Koleni, vatombonhongwa nemapurisa avo asi vazoregedzwa zvakare. Ndinofungidzira kuti ichanga chiri chido chekuda kuedza kutyisidzira vanhu, asi vanhu haana kupfundiswa nazvo, vanhu varamba vachiimba vachitamba vari pamariro abakachezo.
Pamashoko ataurwawo parufu ndehape mashoko amungati angadai abata vanhu?
Vice President vatokozani kupe vataura ipapa vakati Joshua Bakacheza anga ari mwana mudiki chaizvo, anga akazvipira kurwira rusununguko rwenyika ino, asi mhondi dzezanup f dzakaponda mwana uyu. Vakataura zvakare kuti pari zvino vanhu vapondwa nezanup f vanosvika 119, asi vataura kuti nyange zvazvo vanhu vakapondwa zvinengei, izvo hazvipi zvakamisa chitima cheshanduko. Mashoko avo anga achiratidza kuti kuukura kwembwa hakumisi rwendo rwenzou. Vataura zvakare vakati kuurayiwa kuri kuitwa vanhu nezanup f kunoratidza kuti zanup f haina kuzvipira panyaya dzekutaurirana kuri kuitwa kusouth africa vachitika nazanup f iri sinzie kana kuti yakazvipira panyaya dzekutaurirana, yanga ichifanira kunge yamira nyaya dzekuponda vanhu kuti radzo tiri kuuya patebhuru tichikurukure nenyaya dzekuti nyika ino ifambire mberi.